kurudziro iyi yakaitwa nemunyori mukuru weSADC Maiste Gomena Lawrence Tech Nezuro Maneru vachiturira vatori venhau mamiriro eCOVID-19 mudunhu iri. Panguva ino yechirwere chashura mare pasi rose, amai Lawrence Tech vakakumbira nhengo dzeSADC kuti dzisaite rusarura mukubatsira mune zveutano vanhu vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzisi dzavo.
In the wake of COVID-19 and its unprecedented impact on migration and the human mobility,
panguva ino yeCOVID-19 zvingabatsira kwazvo senyika dzemuSADC tikasaita rusarura pakubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika panyaya dzezveutano kuti dzikunde denda reCOVID-19.
Amai Lawrence Tech vakati kuzewa kwenyama maererano nezvikwanisiro zvinodiwa mukurwisana neCOVID-19 uye kutsvakurudza nzira dzekupedza denda iri wakafanira kuitwa pamisangano yegungano iri kuitira kuti kutorwe zvisungo zvinoenderana nekuchengetedzwa kweutano hwevanhu.
Zvibatiso zvinodiwa uye udzamo huri mukurwisana neCOVID-19 hunoda kuti hugare huchizeyewa nezvavo pamisangano yeSADC kuti tikwanise kurwisana nedenda iri semhuri imwe chete zvine simba.
Vanoona nezvokuburitswa kwemashoko mubazi rezveutano muBotswana amai Doreen Motshekga vaudza Studio 7 parunare kuti nyika iyi yagara isina rusarura kunyange hazve COVID-19 yaunza shanduko mumarapirwo evanhu.
COVID-19 has changed a lot of things.
COVID-19 yachinja zvinhu zvizhinji muzvipatara zvedu. Nyika yeBotswana kutaura chokwadi haina rusarura ganda nokuti tinobatsira vanhu vose zvisinei kuti anobva kupi. Kunyange hazvo takambova nematambudziko nekuda kweCOVID-19 asi tiri kubatsira vanhu vose muno muBotswana.
Kurudziro yakaitwa nemunyori mukuru weSADC pamwe chete nekuzvipira kwaitwa neBotswana mukubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika mune zveutano zvafadza zuru nezuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi. Chizvarwa cheZimbabwe chafarira kurudziro iyi uye chitsidzo chaitwa neBotswana ndiva Moses Sorojena avo vanoti vakanga vogara vakabatira ura mumaoko vachityira kuti nyika ichamisa kubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika vageremo.
Saka hai yakatira ipapo especially those mazimbabweni aya ari kugara kuBotswana. Botswana nyika inotevera mutemo strict and human rights because health yemunhu is part of human rights.
Vachitsigirana navasorojena muzvare Sylvia Titus vanoti SADC yatora danho rakanakira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvakagara munyika dzakawanda mudunhu iri kutsvaga chouviri.
Kana tiine matambudziko vanhu unotanga kufunga mhuri yako kumba kwenyu. Saka zvaitwa neBotswana zviri kuratidzira kuti vanhu vachakwanisa kutibatsira. Zvinhu zvinofadza nekuti zvaitwa tisingafungidziri saka tozvitambira.
Munyika dziri muSADC, South Africa ndiyo ine vanhu vakawanda vakabatwa pamwe nekuurayiwa neCOVID-19. Ndakabirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.